Mukuru we Transform Zimbabwe wa Jacob Ngarifume vakaudza vatorwe nawo kuti musangano weCongress yebato ravo wakaitwa mukupera kwesvondo wakaratidza kusafara nenyaya yekuti MDCT yari kutodoma vanhu vachaimirira musarudzo mumatunhu ayo. Vakati vakatokwidza chichemo ichi kuMDC Alliance.
Nezvi matambudziko atiri kusangana nawo anosanganisira kuti patorine already patorine vamwe vakatosarudzwa kumirira MDCT munzvimbo dziri kumirira Transform Zimbabwe. Saka izvi takazvikurukura tikaendesa dokumendi rezvinyuto zveTransform Zimbabwe kualiance kuti zvinhu zvigadziriswe. Zvikasagadziriswa, Transform Zimbabwe inozobva yazogara zvakare pasi kuti yoita sei kuti ipfuurire mberi.
Asi vachitaura vakamirira mutungamiri webato ravo reMDC vaoshmencube avo vanhu vemutauri weMDC Alliance. Mutauri weMDC vakurawo nechiwai vati sekuziva kwavo vakuru vakuru muAlliance havasati vawana chichemo cheTransform Zimbabwe.
Ichocho chinhu chisati chasvika kualiance. Chatinoziva chatakaita ndechokuti takabvumirana kuti pati imwe neimwe ichange ine maconstituency api. Ndiwo avanotarisirwa kuti vanofarira kunge vachikondesta uMP tofunga zvichidzika kuukanzera. Saka hatitarisiri kuti imwe pati inge ichipinda mune imwe pati. Zvatakasainira ndo zviripo.
Chimwewo chisiri kufadza veTransform Zimbabwe ndechekuti pazvigaro zvese gumi nezvipfumbamwe zvenational assembly zvakapiwa bato iri hapana kana chimwe chiri mumatunhu ekumatebelaland ese ari matatu. Asi vachiwai vati mapato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance akagara pasi asati abuda nechisungo icho vakabvumirana vese.
Mazira tinoita toziva kuti Transform Zimbabwe yakapuwa maconstituency avo andoziva kuti anofanira kunge achisvika 19. Saka mazira ndoita vakatosaina vakaratidza kugutsikana vakatenderana nazvo. Hatisi kuziva shoko rechinyuto ravanotaura kusvika tagamuchira chinyuto chavo chotorwa kubva ipapo.
Mutauri weMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingataurire MDC Alliance bato ravo rinoremekedza mubatanidzwa uyu uye riri kutevedza zvese zvakabvumiranwa pasi pavo. Vati nekuda kwaizvozvo bato ravo haringasarudze vanhu kuti vakwikwidze munzvimbo dzakapiwa mapato avanoshanda nawo. Vangarifume vanoti tariro yavo ndeyekuramba vari muMDC Alliance uye vanotarisira kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe mukati mesvondo rinotevera.
Hatati kutotarisira kuti chiinzwe ndezvekuti zvinhu zvigadziriswe munguva pfupipfupi inotevera. Kana zvisina kugadziriswa nguva pfupipfupi inotevera, zvinokosha kuti zvinogadziriswa isuwo tipe feedback kuvanhu kuti aiwa zvinyuito zvenyu zvakagadziriswa. Saka tiri kutarisira kuti mukati mevhiki kana vhiki nehafu zvinyuito zvese zvinge zvakaitika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vazvidhidhi gwede vanoti matambudziko akadai anowanikwa pamibatanidzwa yese uye anogadzirika.
Saka vanofanira kunge vachiziva kwavakananga nezvavari kuda kuita. Ndosaka tati vatungamiri vemapato iwaya ngava vanobatana vachinzwisana kuti vofamba sei panyaya yematambudziko ataurwa neTransform Zimbabwe nevamwewo vari kugunun'una panyaya dzakasiyana siyana.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira Red Crisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vatungamiriri muMDC Alliance vagadzirise zvichemo zvenhengo dzavo.
Semusangano mukuru wakadaro unowana panogumana mapfiwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti kana mapfiwa yagumana utungamiri ngaugare pasi usarambe huri mumhute yekutarisa kuti ndiani ari kutaura nhunha idzi. Asi kuti nomet kuti munhu muduku sei kana mukuru sei nhunha ngadziuye patafura dzodziyiwa vojekesana vobva vafamba zvakanaka.
Pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance, MDCT ndiyo ichange iine vamiriri vakawanda kudarika mapato ese mudare reNational Assembly uye inotarisirwa kunge iine nhengo zana negumi nena. Mamwe mapato ari mubatanidzwa uyu anoti People's Democratic Party, ZANU-PF, ZANU Ndonga nemaltracial Christian Democrats. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.